Na wiye zvirango zvoupfumi kune nyika yeRussia ndinoona sekuti hainyanyobata-bata vaPutin zvakanyanya. Nokuti tichitarisa nyika yavo nenyaya dzezvoupfumi, inyika yakasimba chaizvo. Zvekare tikaona panyaya yezvezvicherwa, tingangotaura tichakanangana negasi rinobva muRussia richienda kuEurope. Tingati zviye kana pari panonzi panotambwa chesi paya paya, ndoi inenge ichinzi checkmate. Vakarova Russia nezvirango zveupfumi, vaPutin vanogona kutiwo ivo vakuita sei, vakutambura gasi rinoenda kuEurope. Saka pane checkmate iripo ipapa. Tichitarisa zvekare panyaya yezvirango zveupfumi, panyaya yeUkraine, hationi Ukraine yakakosha zvikuru kune Russia, nokuti Russia yakakwanisa kutora Crimea. Saka Russia ine nzira dzakawanda dzekuti iendese gas kunzvimbo dzakasiyana-siyana ichitengesa. Zvekare vaPutin vanokwanisa kudyidzana nedzimwe nyika dzakaita seChina, dzakaita sana Brazil, maBRICS nations panyaya dzezveupfumi, zvinowanikwa zvichizovhiringidza mari yeUnited States dollar panyaya yekubatwa kunoitwa nyaya dzezvekutengeserana pasi rose. Saka ndione vaPutin vachitsukunyuka zvavo nezvirango zveupfumi zvavachaonekwa chitemerwa neEurope neUnited States.
Muri kuti imi Ukraine haina kunyanya kukosha kuna vaPutin? Panguva imwe chete tichiona kuti Russia iri kuita zvese zvairi kuita kuti inge ichitora Ukraine. Sei muri kudaro?
Tichitarisa mamiriro akaita matongerwo enyika yemuUkraine, vamwe vanoti hanzi ibottomless pit. Russia inopa Ukraine $3 billion gore rega rega nenyaya yepipeline yaionga ichipfuura neimomo. Asi Russia inogona kukwanisa kupfuurisa pipeline iyoyo nekuCrimea. Zvekare changosara chakakosha muUkraine yezvino izvi ingove land yekurima. Macoal deposits aivemo akapera kare. VaPutin kana vachiwanikwa vachidawo kungowanikwa vachipamba Ukraine, kana kuti kuidzoresa, vari kuda kungoidzoresa nekuti vada kuti ingowanikwa iri mubumbiro reUSSR ravanoti ivo vanotsutsumwa nekuti paperestroika kana kuti glasnost iyaya vakanzi vaite disarmament. Asi nyika dzekunoku nekuEurope dzakawanikwa dzichikwanisa kuita nuclear armament dzakapoteredza Russia. Saka vaPutin vanowanikwa vachida kudzosera zvekare USSR muchidimbu chidimbu. Asi havasi zvavo ine hari kuti vanikwa vachitora Ukraine, nekuti Ukraine inonzi bottomless pit panyaya dzemari.
Tinonzwa kuti iyo Russia yatove nemauto ari mumatunhu iwayo maviri eDonetsk neLuhansk. Zvingaita here kuti tionewo nyika dzakaita seAmerica nedziri muEuropean Union dzichitorawo matanho ekupinza mauto imomo?
Vanogona kutora matanho ekuisa mauto imomo, but muchiona mabatiro anoita Russia neAmerica nanaEurope vari kushanda pamwe chete kunana International Space Station. Russia inobatsira kubvisa mari, NASA inobatsirawo zvekare. Saka ndinoona kuti ushamwari hwacho haona kunyatsoti jekei. Saka zvekuti titi vanowanikwa vachirwira kana kuti kuunganidza mauto zvichizoendesa kuhondo nepamusoro peUkraine, ndione sekudaro.